Mufananidzo 21. Abrahama nomuranda wake. Genesis chapter 24 ndima 1 kusvika Genesis chapter 25 ndima 11. Abrahama paakanga akwegura kwazvo, akadana muranda wake ndokuti, "Ndivimbise kuti uchaenda kunyika yangu nokuhama dzangu, ugondotorera Isaka mwanakomana wangu mukadzi." Abrahama akanga asingadi kuti Isaka abude munyika yakanga yavimbiswa naMwari, kana kuti azvitorere mukadzi kubva pakati pavakadzi vechiKenani. Muranda akateerera Abrahama ndokufamba rwendo achienda kuguta raNahori. Ikoko akakumbira Mwari kuti amutungamirire mukutsvaga mukadzi akanga akakodzera Isaka. Imwe mhandara yakanga yakanaka kwazvo yainzi Rabheka yakauya kubva muguta kuti izochera mvura patsime. Akada kucherera muranda waAbrahama nengamera dzake 10 mvura. Muranda aiziva kuti Mwari akanga amutungamirira kumhandara iyi, uye kuti ndiyo mhandara yaaitsvaga. Akazoziva kuti akanga ari muzukuru womununʼuna waAbrahama. Muranda akanamata Mwari, uyo akanga apindura munyengetero wake uye akamutungamirira kuhama dzatenzi wake. Saka Rabheka akava mukadzi waIsaka. Abrahama akafa ava namakore 175 okuberekwa. Upenyu hwake hwose akanga avimba naMwari kuti aizochengeta zvivimbiso zvake. Saka Mwari akanga amugamuchira uye akamuropafadza. Mwari achiri kuropafadza avo vose vanovimba naye, sezvaakaitwa naAbrahama.